dinobari kudzo kuti nyika yezimbabwe yakapa vangomo taito yekuti fadza zimbabwe nokuti tichibva kuna navamuzengeri trade union vatinoziva kana zvatakatanga kunzwawo tichivadikizi vaive vangomo vaibatanidza nyika ino yose kwese vaizikana sachibhechipedza ungaende kumalipati ungaende kuvictoria falls ungaende kudande ungaende kubaidi bridge vajoshwa ngomo waizikanwa ungati kunyange pavakafa paya hakuna kwakanzi mabhazi achaprovhaidwa mapikapu point ekunzi makuenda kugamba vanhu vakauya vega patakaenda kurufu vavo iyozeka uko vanhu vakauya vegavo kuvolondia kubva makona akasiyana siyana nekuti vangomo vaizikanwa izvozvo vangomo legasi iyoyoyo vakatisiyira ndeyedu nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Tingati here vana vezimbabwe vari kucherechedzawo nhaka yavangomo iyi zvakadzama zvinokugutsai?
Hazvisi, zvinongoti musi unenge waitwa kundi paheroes day paya ndopanongonzi nyobhonyobho mbichana akuchiona kuti vanhu varipo vari selfish vane chindihindini chakawandisa chokuti vada kuti ivo vamwana vatinotoziva vada kuzvipropera kuda kuzvisisa pavakanga vasiri pavatingakwanisi kukwana parirevho yakanga chana navangomo yaya nokuti dai zvainyatsozivikanwa zvaikwanisika vanhu vakaitasa navangomo vanhu vaita mafoundation akafanana navangomoayo ekuti agovaka nation vachiita mascholarship kwete zvakaitwa neikonedhiya asikuti anenge akaitwa pai akada kufanana nezvimapurezidenti akufandaya iye very dedicated kuna vangomo kana kuti kutoita institute inenge iri kubatanidza vanhu kana peace institute inenge yakamirira kuita kuti munyika mune runyararo muende runyararo nekuti iwo ndo zvavakanga vachida saka tiri kuona haiwa maefoti etowards that ari padhize nazero.
Kuna vamwe vari kuti dai zuva remusi wa 1 July raitwa zororo rekucherechedza vangomo nemabasa avo, zvii zvamunotaurawo pamusoro pacho?
Ini ndinozvishuvira izvozvo sereki kuti 1 July yeinternational holiday yepeace yerunyararo munyika zvotaurwa nezverunyararo nekuti ligasi yatinayo yavangomo yekuti vaidhirija runyararo mukaona kana zvavakazoti handei kuneta unity haisi capitulation as such asi kuti donzo ravo raiva ri kuti aa zvese zviri kuitwa zvimakaro yemasimbaya asi handei kuneta zvekuvaka runyararo munyika ndo zvavakaita ivo paya kwete capitulation ndo zvakuti kune mamahistorian vangadaiti kuti vangomo vakaitwa batadi vakarohwa into capitulation asi kutsvagurudza chokwadi chai chaicho haisi capitulation nekuti vanhu vacho vakanga vachinzi madividend vakanga vasiri vezapa vakanga vasiri vezifura.